A very good evening to Zimbabweans and all those listening to us now from Studio 7, The Voice of America. Today is Wednesday, December 4th, 2019, and this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkoma.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are talking about the festive season and how Zimbabweans in the diaspora are helping friends and family members back home.
Prices of most basic commodities in Zimbabwe are now beyond the reach of many ordinary people. While most farmers are crying foul over sharp price increases of inputs and fuel, especially diesel.
For years, Zimbabweans in the diaspora have been helping prop the economy through remittances.
During holidays, many also go back home to be with their families and friends. So, today we want to hear from you, wherever you are. Are you going home?
Yes, that's the question, Ntunga. What are you doing to help those back home? If you are not going back home to have a decent Christmas, they need something from those family members and friends in the diaspora. Or are you sending money, groceries, or you are visiting, like what Ntunga is going to do?
Indeed, Jonga Kunjalo, siya lamukela emsakazweni we Studio 7 kuhlelo lwe Diaspora Forum. Lingaba litshona njani emakhaya. Uhlelo esingalo lamhlanje siqoqela sendaba. Lutaba lokuthi sesifikile phela isikhathi sekhefu lekhisimusi le new year iyalandela maduze nje. Umbuzo esibuza kini ikakhulu abakudiaspora kathesi kulolu hlelo ikuthi lonyaka liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya emidenini liyebona izihlobo labangane. Mbona sokusela amaviki amathathu kuphela lensukwana ezithile ukubana kube likhisimusi. Umumo siyakwazi ukubana kawumanga kuhle. Abantu abaningi esenke ngakhuluma labo, hhayi bayakhala bathi ha ngomumo osekhaya okwamanje kasibona ukubana sizafika, kodwa sengikhulume labo bayathembisa ukuthumela amachangana ikakhulu abase-South Africa. Amachangana bheki bathi hhayi bazathumela mpela orayisi, impuphu, labo bani bani, imuli ukuze zikhona ukudla ikhisimusi edecent ebonakalayo layo lo nyaka, ngoba umumo mubi, indlala ibhahile. Ngokutsho kwenhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezigoqela i-WFP, abantu abafika 7.7 million eZimbabwe bayalamba, sikhuluma nje badinga ukuphathiswa ngokudla, nearly 8 million ongangokuthi more than population yabantu beZimbabwe kuyalanjwa bakithi. Ngakho sifuna ukuzwa kini lamhlanje abakudiaspora, ekubana njengoba ibhahile kangaka indlala liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya, liyezibonela lana ukuthi kunjani, kumbe elizabathumela izimali lokudla abasekhaya izihlobo labangane phela labo bakhona ukuba lekhisimusi enhle. Yilo udaba esingalo lamhlanje, Jonga.
Ngongu vadiwa vateriri nevatariri vanoda kupinda muchirongwa, titumirei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makango tumira namba dzenyu ipapo tokufonerai kuti munge muchipinda muchirongwa. And also remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com. Nasi tikutaura nenyaya ye zororo re kisimusi ra tarisana nenyika ndofunga kwasara mashondo matatu kuti nyika inge ichipinda muzororo re kisimusi asi tinoziva kuti kubva panango pera November kusvika iyo zuva re kisimusi vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa vanenge vatotanga kutumira zvinhu kuenda kumusha zvingava mbatya dzekupfeka chikafu nezvimwe zvakadaro. Gore rino tiri kunzwa kuti zvinhu zvinenge zvakati omei zvakanyanya muZimbabwe nenyaya dzemitengo. MuZimbabwe mitengo yezvinhu zvakawanda iri kunzi iri kukwira zvekuti vakawanda havachakwanisa kunge vachitenga zvinhu izvozvo. Varimi vatiri kutaurawo navo vari kutaura kuti mbeu nefotereza hazvisi kutengeka. Vamwe vari kuti dai zvainge zvichibvira vachizvitorawo kunze kwenyika zvichipinda munyika zvakareruka. Tinoziva kuti veZimbabwe vana vari kunze kwenyika magara maamuchisimudzawo upfumi kuburikidza nemari yamunotumira kumusha yatingati maremitensi. Zvinoita kuti mhuri dzinge dzichirarama kumusha wekufamily support. Asi vakawanda vari kuchemawo kuti hongu tinogona kunge tichitumirwa mari nevana nehama vari kunze kwenyika. Asi mitengo yechinhu mangwana unomuka ichinzi chakwira. Takaona kupera kwesvondo ntunga chingwa chichinzi chakwira kubva $14.75 kuenda $18. Yes, saka unenge uine mari muhomu wekangorara nayo chete mangwana inenge yasiyiwa
nezvazvo.
Saka vazhinji varikuda kunzwa kuti imi muwo muri kunze kwenyika zvii zvamuri kuita, muri kuendawo here kumusha? Vamwe vanotaura kuti aiva ini handisi kutumira mari, ndoita zvokuenda ini. Vamwe vachiti aiva tatotanga kutumira mari kuti vanhu vari kumusha vange vachibatsirika. Vamwe vachiti atangawo kutumira magrocery nana malaicha nemachangani bag. Ndozvatoda kuti tinzwe tichikurukura nezvazvo. Nhasi muchirongwa tifonerei muri kwese kwese kwamuri. Regai tinzwe kuti tine vatanawo here parunhare ntunga.
Ndipfunge ndopfunga mfeso wedu achiri kutsvaga uya mhene kuti havasi kubatika. Asi inyaya yenzara jonga. Sangano reWFP rekuti nemamwe masangano anobatsira vanhu nechikafu hazi 7.7 million people vakatarisana nenzara.
Ndiyo yatingati 50% yepopulation yewandu yevanhu vevana veZimbabwe. Regai tinzwe ntunga tine munhu parunhare. Hallo? Hello.
Hello, Kazwai.
Magadi baba.
Tripo magadi zenyu.
Ai vandiri mupenyu. Ndiana vatiri kutaura navavo.
Muri kutaura na Chigocha Elfas Chigocha.
Mukoma Elfas Chigocha, muri kupi mukoma?
Ndiri muLimpopo, mudhorobha rinonzi Mukopane, mumusha unonzi Mushati.
South Africa.
South Africa.
Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyu yatiri kukurukura.
Alright, inini se maonera ndiri kuita ndekuti ndakatoona zviri nani kuti hama dziri kumusha vanenge vavhara zvikoro vayavaya tovatumira matickets vouya kunokuoswa chivo holiday nekuti iwo ukabvara navo kuti ndiri kuenda kumusha ndikundoona hama unoshungurudzika zvaunongoona chete unobva nyatsoona kuti no anyika dzokera kumasuresure tondozoa kuti holiday haizombonakiki zvinotinge zviri nani vachidii vachiuya kunoku muchienda kumamoro muchidaro daro muchidaro daro kana holiday dzapero wodzokera kumasure ndo zvationa zviri nani.
Ya muri kutaura mukoma Elfas ndo inonzi hanzi mwana wehuku anodya aripo vamune muinawewo ndavanenge vachinakidzwa ko vamwe vasarawo kumba veukamawo nokuti hamuzi vakwanisa vese kuvauyisa kusouth Africa.
Aiwa vanin'ina vato kuno wese umwe akasvika kunoku manje manje nenyaya yekuti madoctors akastrike anorarama nemapiritsi 6 emapiritsi emapiritsi akatobva kuna naindia kundoitwa
nesaka
kusamira zvakanaka yemuzvipatara takatoona kuti zviri nani kuti auye kunoko. Saka vazukuruwo futi vanenge vatarisa kuti ndotodyawo maholidhe kunasekuru ndopaonodii ndopaonaona mukana wokuuya kunoko. Saka kuti uzoti no kunana tete kunana maiguru mudzimai womukoma kunana
tsano hanzvadzi dzaadzimai varamu vanenge navaadzimai.
Right, ngatichendei paambikiri pafood security. Pafood security apa chinhu chakakanganisika chaizvo munguva yatobzanzi ndikire land redistribution zvimwe zviri fast track redistribution chirongwa chi hachina kuitwa zvakanaka ende chitenge chisiri murongwa ba yenge iri nzira yekuwana vote because tinge tiri tokwanisa kuenda kumavhoti saka varume vakazoti vari kupa vanhu land ivo vatogowana mafarm tiri kunzwa izvinezvi kuti umwe mukono une mapamu asi ka farming is a business haungagoni kuti ungaende kunorima kufamu ikokoko uko kusvika kwakavhurika ndiwo akabata makindi uri kutorongo chauchaga chiko ndi mari kutora mahara ku saka mafama achasenze uyo akatorawo mangani uyo akatorawo mangani uyo akatorawo mangani saka mafama akanaka ane infrastructure akaita semadhembu nezvinhu zvokudiridzira akatorwa newanhu wanehembo iwo wacho vatiri kutaura nezvavo saka hapana production ingaitike nendawo kubvira kumakare kare kudya kwaizotengeserwa dzimwe nyika wana Malawi wana Zambia kudarodaro kusadhakise iyai kwaibva kumacommercial farmers ndo macommercial farms acho akabatwa ndobva atorwa newanhu handiti wasikuashandisa ndosaka situation yakadai hongu mvura haina kunaya asi kama mafarms imomo mune infrastructure yakaita semasiva dams ndozvinhu zvaigona kuraramisa nyika idzi mari dzataa kuita zvokubatsirwa nadzo idzi taigona kubatsirwa idu toita zvimwe tofambira pamberi saka kuti zvinaka zvinogoni kunaka nendawa land rakabatwa nevarume vasikugoshaika nendawa vanhu vacho wese vakadzokora mudhoo refiscus uko handitika saka food security changogara iri problem tichingoramba tichingopomera chi global warming kuti mvura dzisikuna zvakanaka dhisenzati but chikonzero chiri papapo nyika ine mari yakanaka chaizvo chaizvo yekuti ingagone kuita madens zvese zvakauya tichizviziva kanzirira yatakaita ndeipi
pamadraut acho
asi zvakauya tichiziva
mukoma chigocha munogona kukuluma futi here ndevele
okungaenziyo rapo
vere kuluma baba kuluma vachele vachele
uyatumeza ina machangana chigocha
nifunde kokuna wayo emachaiskova ngakuya nawo funde eluveve sekondari
hawu yebo kuhle kakhulu so njengoba sokungudisemba uyathumeza yini ama-groceries kumbe uyahamba ekhaya
kuya ngiyi vhele makutakuna kuti abantu vavana vavhele vazimisele kakhulu kusupporteja uyazi uti intoto yombuso sekhaya ngazi ngombuso leyo yini ngani ngoba nakubona mina vhele loba kutiwani mani ama-results lawo ama-elections lawo ama-results angu-3 manje sizana ndlela ipi uthiubona ukuthi into yakhona yarikwa from the beginning into lezi ziyala ukuhlangana ngani ngoba there's no confidence into the government why because the majority bayabona ukuthi into leyo yarikwa le isaqilwa la injabulo lena yenzakala laphana kukhisha umdala lapha kwakuyinjabulo kutora njengosokuibuse kuphuma umdala ama-elections lawa lapha eze lapha siyabakhipha so-ke kwaguquka ngani ngoba yantshontshwa into leyana ushathumala abanayekokuro wayephuze nebhemeni ajasono raiti so kubi mntakamama ukuthi mina ngizibone mina ngisithi ngekhaya mina ngiyothengisa umkase-$17 soesokuthi hayi ayiayiayi akuyeni mina ngithatha abazukulu bami abanamapasipoti laba abanganamapasipoti hard luck abanabami bakhona lapha bayasebenza nabo bathathe ezinye izihlobo obunye nabo thathe ezinye izihlobo abantu sizothini sizokudla impilo lapha e-South Africa na kuzaze kulunge kwelinye ilanga but I don't know when ngoba into ekhona yokuthi eziphethwe ngabantu ukuthi abana direction into abayifuna nje kuphela yokuthi bathathe imali ku-fiscus laphana zibe ngezabo nansi imali yaphuma e-China laphana e-China yakhipha ama-millions athile bona baqamba aphansi i-amelika yakhipha ama-yobhat 3 something millions mase bekhuluma umthuli nobila baqambe phansi enye le iyangaphi bayathatha benikane benikane izinduna neenkosi bahamba ngama-4x4 but ama-doctors bahamba ngemthovo ngani ngoba izinduna neenkosi lezi ukuthi bazithenge ama-40 lawadulayo lawa ngikwenzela ukuthi bancindezele uzulu osemakhaya ukuthi esigabeni sami mina akuna muntu ozavotela ebadlele ngasizanu-P F yinto esibambile emakhaya thatswa ubona ukuthi khona i-M D C ibuse emadorobheni lapho kungena nduna nenkosi izanu-P F ibambe ngale makhaya lapho kunozulu omningi yiko lapho into yakhona ihamba kabi kwaphandle so nyake ngizwe nje ubabuchuma lapho ekhuluma ukuthi sakwaba yunisakoti kwaba yunity wakoti that was a first thing ngani ngoba odabengoba asebebanjiwe sebebaemajele abantu bebulawa in thousands every day ukosela nje kuphele ukuthi khona izaphu p f izaphu ingene kuzanu-P F ko ngabona ukuthi abantu bayafa kwaba indaba yokuthi no uyenza ukuthi abantu bengafi wazenze ngathi ubambane nabo
uuma
kona babeloko besukona esibambene sibambene hayi sabambana sabambana fourth thing
siyabonga mnumzana Chigocha kahle sithatha abanye abalaleli kodwa hayi siyabonga ungena kuhlelo
mbonge kakhulu mbonge kakhulu bafekasi
yes ntungada kungathi nemumwe mteereri parunare allo
Hello.
Ndiani avo?
Ndonzi Wilbert Mukori.
Rwamukori makadiko.
Tiri penyu makadiko varume.
Aiwa tiri wapenyu.
No, nyaya ndachida kutaura naye ndeye remittance.
Yeah.
I think as a nation, we've got to realize kuti the issue of remittance, although I applaud every Zimbabwean who has helped their relatives or family back in Zimbabwe, the reality is it was only supposed to be a short-term measure. It did not solve the problem. We have been sending, some people estimated as much as $2 to $3 billion U.S. dollars back to Zimbabwe for the last 20 years. And yet the economy has continued to get worse and worse and worse. And now we are facing a situation where people are dying. Varume. Amna ma doctor, amna ma nurse, amna mshonga, amna equipment, nothing there. That is where we should be looking at. Yes, remittance is, there's nothing wrong with it, but it's only meant to be a short gap measure. And I think they fail to appreciate that. And I think Zimbabweans should really wake up to that reality now. You cannot continue to think the nation will be sustained by remittance.
Mm-hmm.
No. We've got to solve the problems. And
yeah.
The problem has been bad governance. President Mnangagwa, when he got into power 2 years ago, he promised he was going to have zero tolerance to corruption.
To corruption, yeah.
How many of those corrupt people who have been looting the diamonds have been arrested? How many dollars has he recovered of that of the looted wealth from the diamonds? Zero. He has not arrested one person. Last year, those elections, we can bury our heads in the sand and pretend they were free, fair, and credible. They were not. Every other organization, including the Commonwealth, that observed the elections, they say those elections were a farce.
Mm-hmm.
And as long as we have got a pariah state in which it's ruled by corrupt, incompetent, and vote-rigging thugs, Zimbabwe is not going to get out of this mess.
Right.
And we can send all we are earning, those of us who are outside the country, we can send all our salary back to Zimbabwe. The situation will not get any better.
Mm-hmm.
It will only continue to get worse and worse.
Then, should I go with some...
Because right now, Panjong to Mizira, Mkoma, ne immediate relatives. They've got to send Ryan Rose.
Dura na ita kuvunza vamukori kuti
kutumizira Ryan Rose mari pa Christmas pana.
Na ichida kuvunza vamukori kuti zvino muri kuti damudzwe runofanira kugadziriswa. Ringagadziriswa nemutoo upi nekuti vari kunze kwenyika tinongomanikidzirwa kutoramba uchicheuka hama dzako dziri kumusha.
Yeah, but isusu vari kunze kwenyika, how many of us have said that we must correct the problem of bad governance? How many of us last year, for instance, stood up and say, no, those elections were not right? We all buried our heads in the sand and pretended they were free, fair, and credible. And yet we know. I mean, if you live in UK, USA, Canada, Australia, and you still do not understand the bare essentials of what constitutes a free, fair, and credible election, God damn it. You know? Varume, I think I did that. I was even on the free, fair, and credible elections.
Hello? Yes. Aiwa maita basa zvikuru vamukori tiramba tichikubatai.
Thank you.
Thank you so much. That's one of our regular callers, Mr. Wilbert Mukori. I think we are now joined by our guests. Oh, there's Dennis Juru. Mr. Dennis Juru, one of our guests, is the president of International Cross-Border Traders Association and is based in Johannesburg, South Africa. Vajuru, to gamchira emuchirongwa. Aiwa, kutotirwa penyu, utina mkoma, ntungamili mkuomo, zvakare vari pano pachirongwa.
Baba Nkomo,
ndakuona. Gunja, gunja ni churu.
Christmas box thing I got that in.
Listen, I would to mail when you are hamba in a car and Jimmy Umumo Unjeso.
Yeah, Minanya Hamba, falling one of these is not the Zinja and Yemko, my border, Zongin down. So, yes, funding Hamba is a band.
Was it Tangi Lama groceries or Hamba Lao Pateli Mool? I mean, I think I'm too mad at that. Inombolo zankona mafoni besi za mugu mfonela lapa Elia lo mwenye OSB liyesi za mugu bala efoot ose South Africa watu wa ingo za kona unganizi ya lupa watu wa sanda skuma siku msaga zoe Studio 7 na njalo siku hlelo lwe diaspora fora ama la mtlanje si kangela ike fule kisimusi ika kulu skuluma lana ba kutaspora kubana liya ba patisa hii na base kaya liya hamba ine kaya kumbeliza ba tengela ukudla li patise lezmali ngoba umumo mubi kakulu it's 21 minutes past 8 o'clock
Ntunga rekati mbonzika shukuta urwa ni watereri ni watariri varipa show na Facebook page. Anzi na mkoma Lawrence Manyise namba zangu izo ndufonerei, tichakufonerei mkoma Lawrence. Then mnyarazi Kabaira. Anzi evening VOA watching from Zambia. Tunotenda mshituona mruku Zambia ikuko. Mkoma Mutupira Munashi. Anzi maskwera si murie Zimbabwe. Turuku kubatai zakanaka from Johannesburg Tembisa. Kote mkoma Tolerance Chivondo. Anzi seeing you for the first time. Thanks timu rangu. Rambaye makashinga. Tinotenda shukuru mkoma Tolerance. Talent mchemwa. Anzi ndakubata iwo now. Ndiriko kuzimu shangu. Ndakashukora shangu. Ndichikuterera vakomana. Chasara Vurai Channel ya TV. Aiwa tinotenda ne kuru zire yoyo. Iwi fungwa ya ganaka ntunga ya kuta. Anzi tinge chivurao channel ya TV. Mikana ya gabvuma. Munona taita. Then pana mkoma Love Mosi Wanda. Wanyora nesi ndebila antitu kuzunya tse kunyanyo ichukora sterekisi ndebila ni chati mwangu ntunga ayewe renge. Tatenda John Chatora, maskwera seye wataskwera rakanaka. Then Brian Chuawi Chuariro. Anzimani rakanaka ndiruku nzwai Loud and Clear and Dream South Africa kumpumalanga Bethel Town. Tinotenda shukuru watereri wose wapinda mchirongwa tingetane mwe mtereri parunare. Alo.
Hello.
Ndiana abo.
Ini ndino sekuru maisha.
Sekuru maisha.
Maisha, sha.
Mo maisha, sekuru maisha.
Ndiri kuharare kuno.
Maita basa sekuru maisha mapinda mchirongwa chedu.
Nyaya yake dongo zvimbizira mbonzo anoita ari kunze kunyika vachita vasikwanisa kuya kuno kunyika kuno kuno kuti zvinhu zvakaoma kudaro saizvozvo. Saka Nyaya yake doku bata bata pana pande kuti imbobata dongo.
Yes, Baba.
Ndandi chiverenga Matthew chapter 24. Verse 38
and 39.
Regandi mandataura zvairi kuita manje. Zvikanzi na Jesu zvanga zvakaita panguva yanoa.
Tiverenga haitiri kuteerera.
Zvikanzi vakanga vanhu vokwana vayemimba ndo vakaparadzwa nemvura vaya. Ndi wakanga wachijwa, wachinwa, wachirorana zvina netsika yese. Kusvikira mvura yazo yandobva they were swept away by that thing. You know, this Christmas thing is more or less like the same thing. Yeah, Christmas iri yakaunzwa naiwo.
Ah, Christmas ndinoenda kutobvunzawo imi sekuru kuti ndiani akaunza Christmas nokuti ndakangoberekwawo Christmas iripo.
Ndimi kamuri kuverenga Bhaibheri.
Bhaibheri hamuna.
Hamuna Christmas. Oh.
Saka waita kujonga chamada wandi ndiwaita wandibatsira ndikundiwa nemukana wakati ukatera Matthew 24 verse 38 and 39 inasokurondeza this is Jesus talking.
Eh. Regai ndibandatoivhura panapa imi weringa yaenderera henyu mberi.
All right. Saka ndaandingoti ini someone must have misled us actually by saying there is Christmas. Even when Jesus was born, there was no feasting about Jesus' birthday. You can't find it in the Bible.
Okay.
Well, ngati tarisei nenzira iyi mukoma wangu. You know, Christmas, of course, in a murotinzwa here. Okay, ndati ngati tarisei neimwe nzira. Hongo, Christmas nde vatedi vechi Kristu. Asi izororo zvakare whereby vanhu vakawanda vari panze kwenyika kwavari kudzokera kumamisha vachinosangana uye vachifara nemhuri neshamwari. Saka we can also look at it from that perspective kuti handiro holiday rema Christians chete. Because chero vasiri vatendi vari kutarisirawo kudzokera kuZimbabwe kumhuri dzavo vachidya vachifara, handizvo?
All right, I agree with you on that particular point, but then it, don't spoil this thing by saying it is about Jesus' death. It is nothing like that.
And those
people who don't
believe God, seguru maisha manzwa chirongwa atina kumbotaura takananga ane Christmas. Ndofunga kana mama terera istati point yedu sekuru yatiri kukurukura ndeyekuti nguva ino yezoro rekrisimusi negoredzva vanhu vari kunze kwenyika vakawanda vanoenda
mirai
ndipedzezve sekuru regai ndipedzezve imuda kurambidza vanhu kutaura nezvakristu here kana kuti
muti.
Thank you so much. Isisi tiri kutaura kuti ndonguva inoungana vanhu mafamilies neshamwari tichibvunza vari kunze kwenyika nyika kuti zvii zvamuri kuita vari munyika kuti zvii zvamuri kuita. Saka tino aiwa imi muri kurirambire iri kuti Christmas.
Okay, tatenda mukoma.
Gaiti tori mwe mutereri tinotenda sekuru maisha. Alo, tine mwe mutereri parunhare.
Hello?
Yes, ndiani ari parunhare?
Charles Manyongodo.
Mukoma Charles, muri kupi?
Ndiri kunonzi kuCape Town kuHooster.
Munye osi Manyongodo.
Manyongodo yokugoko kwamanoti.
Aiwa, pakanaka, tinotenda. Mapinda muchirongwa mukoma Charles, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Nyaya yatiri kukurukura yakaoma kuti tiide kumusha zvakaoma. Mazuva ano sadza kumusha hakuchina. Grocery hakuchina. Saka kwazokakuita mari yetransport kuti uende kumusha wotongoona zviri nani kutumira mari yechibage neshuga kuti vana vatambewo Christmas.
Saka imi mune muchiitei manje kana muri South Africa mune muchishanda here zuva iroro?
Ya, isusu tiri masecurity South Africa vakatovhara vemakambani, saka hatitombowani mukana wekuti titombofatacha tetitori kumabasa full time.
Right, saka chandoda kubvunza ndechekuti chiri kutaisai kudzokera kumusha paChristmas ibasa here kana kuti kushaya mari nokuti pane zvinhu zviviri apa.
Aiwa, mari tinayo but ukaenda kumusha mabhazi nozvari pahoridhi anodhura, saka
kubhalansi
kuti unotenga kumusha tiri kutenga svaga, tiritenga tirikubhadhara maschool fees, tirikutenga everything, we are buying everything, saka tizotora mari yatinee tawana shomanono yekuti kwire bhazi kuenda kumusha.
I know. Aiwa.
Aiwa, tinotenda mukoma.
Tinotenda zvikuru mukoma. Charles, ndofunga vakunzwa iku. Mati Gokwe. Kwamanoti, kugoko kwamanoti. Ndofunga vanzwa kuti mukoma Charles Manyongodo. Mukoma Charles Manyongodo. vanga vari parunare, vari parunare, vari Cape Town, tinotenda zvikuru. Hanzi aiwa kumusha kuti tiende tinoda asi dambudziko nderekuti nguva dzezororo idzi mitengo yemari yekuripira mabhazi inoti kwirei, uyewo ivo vanenge vari pabasa. Asi that's someone saying it's tough for us to go back home because of two things.
Kunjalo jonga. Abalaleli bakhona abasilandelayo lapha ekhasini leFacebook. Kuloba nilaphana kulo mhlonitsha ukucaca phulo uthi yena I'm here listening to Zimbabwe's favorite radio. Siyabonga baba uphulo. Kuzoba lovusi Mpofu uthi wena akuvumi inkomo, sizothumeza kuphela isimo ekhaya kunzima yikho ukutonga kwaro. Kuzoba lobanike laphana uBethu Tsunga uthi wena uMangoye ulala eziko for sure eZimbabwe. Then uTim Hlabangana uyabingelela uthi wena amachono bakithi highlights yakubulisa. Hlabangana sekuhlelo lwe Live Talker Diaspora Forum. It's 8:30. And tonight we are talking about the festive season. If you are in the diaspora, we want to hear from you. Are you sending some money, some goodies, some Christmas boxes back home for friends and relatives? Or are you traveling back home this festive season, considering the economic challenges engulfing the nation, as well as the hunger situation? 7.7 million people, Zimbabweans, both in townships and in the countryside, are facing hunger. Sithathe one of our guests Ngovusumuzi Spanda oyisiphathamandla se-African Diaspora Forum South Africa. Baba Spanda, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga, ngibingelele, ngibingelela abalaleli.
Ye, sezibotshiwe yini?
Ziboshiwe zona. Kanti ziboshwa nje ake sitha kuze kuba mhlawumbe ukuthi umuntu ayodla ikhefu uhamba nje okubangelwa kungahlaliseki akwabantu abaphuma kwele seZimbabwe endaweni ezihlukahlukene nje khona lapha ezantsi eningizimu yase-Afrika yonke jikelele. Ngoba sinabanye abakhala kakhulu lapha ngaseBotswana, abaphatheke kabi kakhulu, abasesimeni esingasihlanga. Osokubaluleke osokuze kwafika kuleso sigaba sokuthi kufanele ukuthi sise siyofika khona mhlawumbe sithole ukuthi singaxoxisana neziphathamandla zangeya ndawo kanye nalaba abakwa United Nations ababheka amalungelo lokuphephela ukuthi sizizwe kanti kuhluleka kephi ukuthi kulunge abantu laba abahleli ezweni laseBotswana elingahloniphi kakhulukazi amalungelo abantu abayiphepheli ukuthi kunxa yani UNHCR engathathanga amanyathelo okufanele ukuthi awathathe ukuthi abasuse labantu abahlaliswe emazweni ahlonipha njalo amukela abantu abayiziphephele.
Iziphephele ezikhala ngokuhlukuluzwa kwele Botswana lezi ngeza kwamanye amazwe asezansi e-Afrika kumbe kuphela kumbe izigoqela ezeZimbabwe?
Ezikule ndawo esikhuluma ngayo kakhulukazi ngesaseZimbabwe.
Kungaphi lapho? Kusedukwe.
Yebo, kusedukwe.
Bakhala ngokuhlukuluzwa ngayiphi indlela?
Ukuhlala kwabo kube kuvele kungokwesikhashana ngoba iBotswana ayizamukeli iziphepheli kahle kahle. Kodwa-ke kusho ukuthi umkhandlu oyiwona obamele obabhekileyo yilo olapha eNingizimu Afrika, UNHCR olapha ePretoria, Brooklyn. Okusho ukuthi abantu abalapha sebenesikhathi eside empela iminyaka efika cishe iminyaka elishumi bekuleya ndawo abanye egcineyo lapho kuzwakala ukuthi kunemindeni engafika amakhulu ayisithupha. Kanti-ke siphinde size njalo ukuthi imindeni engaba isithiyagalolunye kumbe galombili yiyo kuphela esithe yasuswa kulezo ndawo yahanjiswa kwamanye amazwe afana nalakwasemelika. Kanti laba bantu babefake izicelo ukuthi kusela kudala ngoba nakho phela iBotswana ayamukeli iziphephele, okusho ukuthi bekungumlando ka-UNHCR ukuthi ubafunele indawo lapha bangahamba bayophephela khona andikanti labantu bebengakhethini ndawana thize kodwa bebedinga nje ukuthi bahlalise endaweni ehlonipha amalungelo abantu abayiphephele. Uhulumeni waseBotswana usebelandela abantu ukuthi hayi njengoba yinevele engabagcini usho ukuthi labantu kufanele ukuthi babuyele ngoba phela isimo abesibalekile kwela seZimbabwe sesaphela esingakuzisike ukuthi isimo akhuluma ngaso uhulumeni waseBotswana yisiphi kahle kahle athesaphela esiyisona asicubungula wasibona isiphelile ngokunjalo wasetshela UNHCR ukuthi kufanele ukuthi aqiniseke ukuthi abantu bahambe kodwa abantu ngoba basho ukuthi hayi cha akukho lapho esingayakhona isimo kasika guquki kwasokuthiwa abantu ngabaqale kabusha ukuthi bazobhalela ku-UNHCR bazocela bafake izicelo ezintsha ezokuthi baqhubeke bevikelwe kodwa UNHCR wathi nangalokho mako besakwenza lokho uhulumeni waseBotswana ngathi kabayidudule baphindele emakhaya akukho into angayenza ukuthi akuvimbe lokho bazovele bathwale nje babuyisele kwelaseZimbabwe.
Thank you so much.
Sibanda si tatumlaleli jonga.
Thank you so much. Tinemtereri parunare. Hello.
Nawo magabini.
Taka simba maga simba ondiana.
Network Christopher G.
Mkoma Christopher murikufona murikupi?
Ndimo Harare.
Harare aiwa tipe yo pfungwa dzenyu.
Ya ndokuti zvine iyo kuti vakutongora vamwe nevanhu vari kunze kuti dei vatongotumirawo magrocery vachibatsira nekuti zviri muno muHarare nemuZimbabwe yese hazvakaoma. Hakupuwa mari nhasi mangwana ino mukaifunga tengi saka haina chairi kumbobatsira. Shuwa nyika yatambura ende vanhu vari kufa nzara zvese zvakangoma hapana kana chakambonakira vanhu transport yacho hakuna dhiziri mafuta zvese saka haakutorarama nevari kuzi nevacho vari kuzi vacho vanotopedzera vatoomerwa futi vari dzavo dzavanoshanda havachainjoya kwakungotarisa kukatambira tumari wakutofunga kuendesera vari kumusha saka ei akaoma dei basi inotatombobatsirwawo nedzimwe nyika.
Saka panogadziriswa sei mukoma Christopher?
Hai kuti dozidei anhu vari kunze vamaZimbabwe zvose zvavako ari kunyika dzese vamwe sevo musoro pamwe chete tikwanise kugadzisa namweya timeya munyika menyu kuti governance yemuZimbabwe haine corruption vanongozvifunga ivo vega vanhu vachisafa ivo vari kudya machikichora havana zviri kuvarwadza asi vanhu vari kutambura zvisingaiti.
Thank you so much. Maita basa mukoma Christopher. Regai tinzwe tine mumwe muteereri tisati aenda kuna vaDennis Juru ari parunhare. Halo.
Makandiko mukoma Jonga.
Ndakasimba ndiye navo.
Ndiva Simon ndiri kuno kuBotswana.
Mukoma Simon from Botswana kumusha muchibva kupi?
Tinobva kumugokwe kwaIpijiri.
Gokwe inganhasi gokwe iri kupisa tamhe tina mukoma Charles Manyongodo wekugokwe zvakare. Tipei pfungwa dzenyu.
Nyaya muri kutaura mukoma Jonga inonzwisa tsitsi nokuti zvechiwa kumusha hakuna kumira zvakanaka. Zvatangova kushuvira ndezvekuti vari kunze vanenge vawanawo tumari ngavazame kubatsira vari kumusha kuti Christmas yachona ingova yezawiri riri nani. Nokuti haichafanani neyakare yokuti taigona kuswera tichimhanya namaraini tichidya tichiguta tichiita zvese zvataida iye zvino atongowana chikafu anovharira nhomba nevana vacho odya achigutawo obuda vana vongondotamba asi vabva kumba kwavo vakaguta. Saka ndinokurudzira vese vari kunze kuti dei mama zamawo kuti chero mukasaenda zvenyu kumisha ikoko uko mutumirewo vabereki nehama neshamwari zvinobatikavo ingava mari kana chikafu kutengera vabereki chikafu sokuno kunze kwenyika chikafu chinenge chiri nani tongotosafa pakupa vana maraita vachiendesa chikafu kumusha kundopa vabereki vedu nevana vedu.
Imimi zvii
zvandingangokurudzirawo vamwe
zvii zvamaitawo imii pari zvino nokuti dzimwe nguva makanonoka kuzoendesa chikafu chinosvika Christmas yapera vanhu vaakushaya zvokuita nacho chaa chakananga nekrisimus.
Hai isu tambozamawo takanga tichimboitawo mama wakirabhu kunoko kuunganidza chikafu saka tambenge tatumirawo chimwe chikafu kumusha ikoko notumarumari. Patati tichitengerawo vabereki mbeu dzekuti varime kumusha ikoko ndo patangozobata nzira nechikafu kuti vazame kungoona kuti vangaita sei. Saka kurudziro iyo ndoyandinokumbira kuna vamwe vese vari kunze kwenyika vane dzimari nevamwe vasati vabata dzimari kurumidzai umuendese mari kumusha nokuti nyika yekumusha kwedu haichina kumira zvakanaka.
Thank you so much mukoma Christopher. Tinotendawo zvakare nekurudziro yenyu yekuti vamwe vange vachibatsirawo neurongwa hwekuumba masavings club amuri kuita ndofunga uchatambirwa nevamwe vakawanda. Thank you so much.
Mazvita yenyu mukoma jonga.
Tinotenda tungatomboenda kuna vajuru.
Sisi akaiku uchuru kona kulospanda icingweni kodwa singakai kuye sikhangela abalaleli lapha ecastle VOA indebele kulo Joseph Nyati. Uthi yena kunzima abadala thina ngeke siye ekhaya ngoba into zakhona ziyadula kasenelisi. Kuzoba lo Themba Socha Moyo uthi wena salibonani basakazi ngilibuka ngise South Africa ethembisa. Siyabonga Moyo. Uyaphina njalo ubaba ukucaca Phulo ongu-member of parliament umeli wedalele parliamente I think ngoyinkulumane osonxa ngaphambanisi. Uthi yena nxa mina njengomuntu osebenzayo ngingenelisa ukuthi ngithole khona ukudla kwansuku zonke asazi ukuthi abantu baza kuthini lonyaka ikhisimosi ivaliwe lonyaka. Spenduke kuwesibanda uyakhuluma lapho babu Phulo uthi ikhisimusi eZimbabwe ivaliwe lonyaka kayikho vele ikhanseliwe kukhalenda uvumelana laye.
Asazi ngoba ethi lonyaka kanti masibhekisisa kahlehle ake sithi ukhisimusi mhlawumpe eZimbabwe empeleni wagcina ukuba khona phela eminyakeni emicishe ngamashumi amabili adlula kumbe kuphinde kweqelapho. Kodwa maye kubona ngaleyo ndlela kuthi ukuthi ubunzima bakhona mhlawumbe uzama ukuchaza ukuthi ubunzima bakhona leyo kulonyaka kuthi ukuthi buyeqile ukudlula lokho akade bekujwayele okade kujwayelekile. Kanti bese sibhekele ukuthi angithi uhulumeni ubethembisa ukuthi njengoba etshintsha imali kanti futhi kunemizamo lekade kuthiwa iyenziwa ukuthi kuqinise isandla ukuze kube nenguquko ezomnotho kuthi ukuthi into zizoba ngcono. Kuyisimanga esikhulu kakhulu ke maki ukuthi konke lokho kwenza ukuthi abantu bakhale ngalindlela ngoba sesibonile nabantu ukuthi bathumela izinto nami ngendlela izinga selingathi iyaqala ukukhuphuka kanti nesomiso lesesikhona senza kube nzima ukuthi abantu bazimisele ngoba babona ukuthi bazolima babe nesivuno esithile okwenza ukuthi abantu babe sengcopheni ukuthi bazofa ngendlala. Ngamafishane ngithi empeleni uqinisile umnumzane ukuthi lonyaka ikhisimusi izobe ingekho ngoba nemali ayithengi lutho intengo yezinto iguquka nsuku zonke nezitolo ezinkulu sibonile ukuthi lezi ezibuya kwelaseMzantsi Afrika zithi azisazi ukuqhubeka zisebenzela kwelaseZimbabwe ngoba kakusasebenzeke.
Nxa ukhuluma laba abantu abangamalunga enhlanganiso yakho bathini? Bathi bayahamba yini kumbe labo bathi kulalutho lokulanda lonyaka eZimbabwe?
Abantu laba babuya ngaphandle abalana into bayihambelayo emakhaya kumpe eZimbabwe makufika isikhathi sekhefu ngiyobona izihlobo abahambe empeleni ngoba nakho kukhona bangakuthola. Into esizoba nzima ukuthi makuyikuthi indlala ibhokhe ngalindlela kusho ukuthi bazohlulwa imali ngoba makumele ukuthi bathenge yonke into kusukisela kwiSaudi kusukisela nje kuyo yonke into encanyana kusho ukuthi ibudget yabo izohluleka nokuthi banelise ukuthi bahambe. Isifiso sokuthi bahambe njengenjwayelo babethe ngumoya bathola ikhefu bebe naso kodwa ngathi epaketini kulapho kuzovele kukhuphukele khona kube nzima kubo ngoba imali edingakala lonyaka iningi kakhulu.
It's a quarter to 8 o'clock and a quarter to 2 o'clock ngemini enkulu lapha eWashington. Bayakhuluma jonga abantu badala onyaka kula Khisimusi.
Ha kuna Khisimusi. Hanzi ingovharwa handiti.
Hanzi yakavharwa this year.
Yakavharwa. Regai tinzwe une muterera ari parunhare. Hello?
Hello?
Yes, ndiya nawo.
Ndiva Mutambi.
Mukoma Mutambi.
Mutambi.
Wa Mutambe.
Mutambi.
Ehe. Muri kupi?
Ndiri kuHarare.
Maita basa pindai muchirongwa.
Tida upinde opanyaya ye Christmas.
Haisi hatisungotarisa Christmas chete tikutarisa nguva yatiri yekugadzirira zororo kuti zvii zviri kuitwa vari kumushana vari kunze kwenyika.
Ndizvozvo.
Mm.
Tinoti kune vari kudiaspora vakaita muyo kuti havadi kuuya kuno kuka nekuti kukuru kundo vantu tibetsera nekuti ndio vanoti ndira chikafu chiichi kuna hakuna chiriko.
Asi katinonzwa kuti zvitoro zvakazara baba Mutande.
Zvakazara zvine musoro asi mari yekutenga ndopasina muri kuona tikungoshanda shanda kwa tukita mali katu kutanda zega zikwane kutenga ukaitambira nasi mangwana acho haitenga mali acho
yeah
maona
saka tingati irukuruwa ne inflation here
inflation irukuruwa zuwa ne zuwa maona saka zino ne samunoona zviri kuno kwedu kuno kuzvikototi nzara chacho Christmas cake hatimbotasa kuti chatamba Christmas ikana muri chaidzo hapana mufaro
eh ko panyaye zvekurimisa wei mamira sei wei
zvikumisa zvacho ka zvinongotaurwa vajonga ende mukaona kuti mafarms aito fama mamaprazi hamuna chimwe iko zvose gwerereka kune kune nzara imwe inotyisa nekuti varimi chacho vava kuchema hakuna zvekurimisa nemfusa acho hakuna chivaitemba nekuti komandi yacho hurumende haina kubhadhara kwainotora zvinhu saka vanhu zvimwe vanozowana kupi
ya pakaoma aiwa tinotenda zvikuru baba thank you so much
aiwa mbomupota muchitifonerawo vajonga tichitaurawo tine shungu chaizvo ende tinotera vestudio seven mazuva ese ndo yatinototi kwatinonzwa chokwadi chezvinoitika nekuti paizvo zvinoitika muno mukaisati zvizvi totozvinzwa kubva kwenyiko
thank you so much tinotenda rambai muchititsigira hatine mumwe muteereri parunhare hallo
zvakanaka
ndiani avo hallo
zvakanaka
nhare yenyu inenge iri kuita ichimbodona taurai tinzwe yeah, I think connection is poor. We'll try to reconnect with you. I think it's
say,
okay. Varu tu aningo atu varu Zambia.
Ana kunzisisa afone awaizvo.
Haisi kunyatsoita zvakanaka. Saka vajura havana kuzodzoka pachirongwa handiti. Ndombobvunza vajuru mazodzoka here tingangu kusiyai makachema. Regaitende kuna Dr. Swanda. Dr. Swanda.
Baba.
Vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa. Ndo vamwe vanhu vanobatsira nguva dzino dzezororo kuburikidza nekutumira zvinhu kumusha. Vana malaicha vachitakura nezvimwe zvakadaro. Muri kuona zviri kuitika here gore rino kuti even kana kune vamwe vari kunze vari kuchema kuti zvinhu zvakaoma.
Chiri kuitika ndechekuti chero muno muSouth Africa macho mari zvayo yagara haina kunyanzoita zvakanaka. Handofunga muno mazuva mashoma adarika manzwa kuti grading inonzi mainvestment grade aya South Africa yakato inenge iri kutodonha chaizvo kuti yatobva painvestment country zvokuti vanhu vakutotya kuti vauye muSouth Africa vazoisa mari dzavo. Izvozvo zvinoreva kuti vanhu havasi kuwana mari zvakakodzesa nemvera yavakajaira. Asi kuchinjwa kwakaitawo kwemari muZimbabwe mazuva apera kuenda kuzim dollar iko kunoku. Kana rikasagara rakapegwa richingodonha zvarinenge richiita nemaprize acho achingoita zviya vanenge vari kunze vangakwanisa zvavo kuti zvishoma zvavanenge vatumira zvibatsire asi nyaya inonetsa muzuva kuti maprices acho anenge ari kutoda kudarika yekuno kuSouth Africa saka kana maprize acho achitoda kudarika yekuno saka mari yekuno kana yaenda ikoko yotadza kutenga zvakare iyeikoyo imwe muZimbabwe tingagoni kutenga zvinotoreva kuti hapatisina chavanogona nekubatsira nezvazvo asi be zvainzi mari yekuno yaitika tumuko ikoko ogonawo yosvikawo ikoko yotenga zvakati wandei zvinotora nani asi ukada kuti uri kuSouth Africa woendesa kuzonzi kuti vanhu vararame muvatengere grocery munotoda kutumidzira 2000 iwo muSouth Africa macho uchitoti 2000 yacho ndiyo yaunotambira yaunorarama nayo saka zvinoreva kuti vanhu vacho havangakwanisi kurarama ka ndiwo nyaya iri kutonetsa iyoyi
ya pakaoma tinotarisira kuti manga muchibatsirawo zvizvarwa zvezimbabwe zvakasangana netsaona mazuva apera zvakasungwa makambani mungangoziisa vateereri kuti masvika papi nenyaya iyi
tichiri mubishi kushanda nezvenyaya yakatowanda iri kutoenda ndo zvimwe zvokuitika muSouth Africa zvokuti mazuva ano pari kunyatsosungwa vanhu zvakawanda nhasi unouyu tatoburisa ndofunga kuti kubva pavhiki rakapera tabudisa vanhu vakusvika 200 and something muhilbo vakasungwa muno mevari kusungwa vamwe vari kutiudza vekumakambani vavavo tatonzwa iko zvino nhasi kuti umwe akatosungirwa kuti tii murodhi kuti anga ane pemiti inoti iye ndi diesel mechanic asi akawanikwa achiita sei achidriva saka isu hatisi kutomboziva kuti pane mhosva yakadaro yekuti munhu anonzi wachinja trade it can never be a criminal offense that tatombo nemutemo wacho saka tirikuda kuti vatipochi vatipo ma charges acho nekuti zvirikuitwa vanhu varikutorerwa ma chance asingaiti vanhu variku abuse vanhu vanobva kunze nenzira inotyisa chaizvo zvekuti vaya vakambodhogwa vanga vari ku Pretoria vakaiswa kulindela tamunzwa kuti kulindela vabviswa vakazodzoserwa saka zvirikuitika ndozvirikuitika pasi panapa mu South Africa vanhu vakawanda varikusungwa saka tutokurudzira kuti vanhu vaite sei vauye vatizivise nekuti kazhinji kazhinji kana vachinge vangosungwawo nekuti mawandiro acho makoti ari kutotadza kutogara nyaya dzacho vadzitaure within 48 hours. Pasine kuti vanhu havazivi uye kana vakasungwa haugoni chero kutaura vanhu vanosungwa vodarika 48 hours vogara vakangochengetwa mumapolice station vasingasununguri saka vanenge vangosungwa ngavatizivise nekukurumidza kuita kuti kana 48 hours dzangopera vasati vapinda mukoti vobva tiudza tobva tataura nemakoti
nevanhu
vehome affairs kuti vaburiswe.
Thank you so much, Dr. Swanda. Please do stay on the line. I think tine muteereri. Hello? Hello? Yes, ndiani avo?
Vasamanyanga.
Vasamanyanga, muri kupi mukoma Samanyanga?
Kuna Zambia.
Zambia, which part of Zambia?
Pa border pa Chirundu pana pa Dzizwa.
Chirundu aiwa nyaya tiri kukurukura ndiyo ndoona kunge nhare yenyu iri kumboti dzimwe nguva yemboda kuti tambe ma tricks manje. Ngati vatangoti gaga kudya kwemukwasha.
Chokwadi asi tiri muri kumakadzi kumuri kufika kwene gaiti tikanganwa kakuno kumisa tinogara muzviziva
isisu tiri kutotiwo imi muri kudiaspora kuzambia itai muchikanda ofuti kumusha musavakanganwa
isi hatingambokanganwa kumusha nekuti ndoka tikabvaka totiziziva kuti takatiza kuya kumhaka iyoyo vanonesa kuziva
izvozvotakanga
yakanaka asi mazuva ano hazvite
zvinhu zvachinja. Aiwa, zvinogadzirisika baba, hanzi chinhu chese chinosvika pachinogadzirisika.
Ichokwadi, hakuna chisingapereka, hanzi chisingapere chinoshura.
Thank you so much.
Maita zvenyu.
Thank you, Samanyanga. I think tine mumwe muteereri Mutunga.
Yeah. Makadi muteereri Linjani.
Ndipangu makadiwo.
Aiwa, tinofara, tikutaura nani?
Kutaura na Mr. Round.
Mr. Round.
Ndere
kutamba here zita kana kuti ndiro kwaro.
Andro chero chero.
Okay. Samadi bata muri kupi?
Ndiri muHarare.
Wakamira sei?
Ee baba zvavawo mazinis.
Aich.
Taito voti nguva yamugabe ngaitoti naniko zvino zvato wesi.
Kwete kudaro here?
Ah, kana tisi pasati pati tichaitamba zvakanaka here nekuvawo vaita zvinhu kundoku.
Asi matanga henyu kuigadzirira.
Ah, tinotoshaipo kutangira chaipo chaipo.
Aishi.
Nakuroto wakazopinda watamutanzwa moto chaipo chaipo kupisa chaipo chaipo.
Asi kamukoma raundi hanzi makata anoshura materu.
Kwatakabva ndiko kure aichingoti rambai makashinga rambai makashinga kusvika nhasi uku.
Eka munofanira kuramba makashinga sekuru makangoregedza kushinga zvinhu zvese zvinodonha pasi
kusvika riiniko
munoziva makamboona kushinga kwakaita bhande kana ratinosungisa trouse. Chimbofungai kuti rimwe zuva rinongondaneta mabhande ese ongodonha chichinoitika.
Ipapo manje
saka rambai makashinga sekuru.
Panoita kwatosvika wajonga mukaona kuti mabhezi adarika pakombe chachaita ikwira 50 cents ichionai nhasi une yatoekuma $7 $10
kombi
chingwa chanyenyacho chaimboita mari icho chaaramba chiri padhora kachikwetawo padhora 20 cents chichidzika chichingodaro katikozvino hatichakwanisi kuchitenga chatoeku $20
nelofre chingwa
lofre chingwa chero chao saka Krisimasi munoziva kuti ndipo panomwa tiyo vakawanda vacho saka tichazvikwanisa here zvakadaro.
Aiwa pane paipa sekuru
ari munoziva kuti tikasangana nekumamisha ndipo pavanotoesa marisero yaya takuzazavo chingwa kusa majemu akufana nguva yacho iyo.
Kare isi tichikura sekuru pane chingwa chimwe chee chinenge chabhonzi chingwa chainyoreswa kumashop 2 weeks before Christmas saka chikakasika kudhirivhwa chinozoita mamolds aye kana kuita inonzi chakubvubvu pashona Saka ichocho manje achai raswa aiwa chaizopiwa vana vaingoisa sugar mudishi nemvura mochichipiwa muchinyika imomo manje hakusukunakirwa ne Christmas iko.
Ichokwadi, muri kutaura chokwadi. Bati mazana hakusisina manje.
Hakusisina chingwa chai kuti chiteta chakubvubva chichawanika chineta chakubvubva.
Chete mnongo zviva zvibereka zvekuti kanzisa pavanaka. Hana pamunini vanotonetsa zvifambe zvinodaro.
Aiwa tinotenda zvikuru sekuru maita basa zvikuru.
Ndatenda.
Thank you so much.
Kangele njalo. Siyabonga mlaleli sikhangele abalaleli kufiyo indebele kulo Denzela Ngqobani Ncube uthi wena sicela nxa sifika besiyekele sithenge direct ngama rand ngoba into yokuntshintsha imali yinkunzi ngestayila lokho ukholwani moyo uthi wena salibonani basakazi ngilibuka ngise Cape Town eKapa. Nami ngithi hayi ikhisimusi eZimbabwe ayikho loba nje singavala imisebenzi yethu lapha ngeke siye ekhaya. Kuzoba lo Stanley Melchizedek Ndlovu uthi wena kunzima kwelakithi basakazi kodwa ekhaya ngiyahamba uthi wena kodwa ekhaya ngiyahamba ngiyobona ingane zami. Ukudla amakhosikazi ethu ayeza istokfela uma unyaka uphela bayashera kube lula engikuthengileyo zimpahla zokugqoka indlovu enkulu ke leyo u Stanley mbona ukwele South Africa. Nomzana Sibanda siqiba nje uhlelo lwethu. Mazwi bani ongathanda ukuvala uhlelo ngawo ungathini abantwini beZimbabwe ababhekane lobunzima obungaka?
Engingathanda ukuthi ngikhuthaze ngakho abantu kumbe ngibagqugquzele ukuthi nakuso zonke lezi ezikhathi ezinzima kangaka nalapha abantu mhlawumbe bengaliboni ithemba ukuthi lingaqhamuka kuphi kubalulekile ukuthi abantu babambane kanti siyasiza ukuthi bakhona abanye abathi kufanele ukuthi laba abantu abasuka ngaphandle bangathumela imali ukuze abantu bahlupheke baze babone ukuthi kunzima kangakanani. Siyakhuthaza ukuthi abantu gababambane abantu gabasize laba abadinga usizo kube sokuthi imindeni lephumele ngaphandle kwelizwe ingakhohlwa le mindeni esekhaya ngoba ithembele kubo. Asibhekelele ukuthi ukusiza lokhu kuyikhona ukuthi ngaguqula umnotho waseZimbabwe ngoba kunezinkinga ezinkulu kakhulu mhlawumbe ezingalungisa lokho kodwa ukuze abantu basinde izingane ziqhubeke ziye esikolweni nabadala abayiboni iningi labelisele emakhaya liyadinga ukusizo labangaphandle. Ngakho sikhuthaza ukuthi ngakube khona ukusebenzisana kube khona nokwenza lezo yitokufela makuyitokufela nokusebenzisana nabo malayisha abathembekileyo ukuze abantu bangalahlekelwa zimpahla nempahla zifike futhi ngesikhathi esikahle uKhisimusi ungakadluli.
Bathi limbo mkoma wangu tichivhara chirongwa.
Ndinotodawo heri kukurudzira kuti vari kunze kweZimbabwe nevari muZimbabwe ngavashandisane vabatsirane. Vazhinji vakaenda vari kunze kwenyika ndo vana vakasara kumisha vabereki saka vanototarisira kune vana kuti vavabatsire nezvavanenge vachida chikafu zvekupfeka nevana vaenda kuchikoro. Saka tinokurudzira kuti pasava nemunhu anotsamwa achiti aiwa izvi zviri kukonzerwa nekuti vanhu havagoni kuvhota kana zvakaita seipei nekuti zvinotambudza vanhu vasina zvavanogona kuita kuti vagadzire mamiriro ezvinhu. Ndosaka tichiti tikukurudzira kuti vanhu vashande zvakanaka vashandire pamwe chete uye kushandana namaraicha vanotakura mbatya vachienda kuZimbabwe kuitira kuti vazive kuti vanotakura mbatya zvavanaa ndevapi vachidzisvikisa kumusha Khisimusi isati yadarika kuti vaone vaberekiwo chero zvakaoma sei asi vaonewo chekutarisirawo nepamahoridhe atiri kupinda iwayo.
Dr. Sibanda, maybe you can do the same in English.
Thank you very much. We want to encourage, you know, Zimbabweans both in the diaspora and in Zimbabwe to work together despite the difficulties that people are currently facing in terms of, you know, the economy in particular. We are saying that, you know, those that are in the diaspora should not think that, you know, they will be punishing anyone, you know, who is in Zimbabwe by not, you know, supporting the families, because the majority of the people that have remained in the country are mainly the elderly that depend on the children that are outside. As much as we know that economic conditions can be very difficult, you know, in the diaspora, but we urge those that are in the diaspora to continue supporting families at home to ensure that the little ones that go to school can still go to school. They can still have not as a completely bleak, you know, festive season, but they can have something to look at and something to receive. And we also encourage people, you know, to work together, especially in sending goods at home to ensure that they can blacklist those people that transport goods who are not trustworthy, so that they are not given
people. Thank you so much.
There are a lot of people that are losing their goods to untrustworthy, you know, carriers.
Thank you so much, Dr. Swanda. That's Dr. Vosumuzi Swanda of the African Diaspora Forum. You also heard from Dennis Juru, International Cross-Border Traders Association President. My name is Jonga Kandemiri. Thank you so much and good night.
Lami untunga milinkoma lilale.